Chigarore Women's Coalition in Zimbabwe, amai Muchamu Kamuri, vano tisesangano rinuri la kudzero dzemadzimai munyika, vano kadzi vachiri kutarisirwa pasi.
Hatinyanyisi kufara kana tichiona vano kadzi vari vashoma mupariamendi, mupresidium musina. Tinenge tichishuvirawo kuti Zimbabwe zvayakasainawo ikagadzira bumbiro remutemo rinoratidza kuenzana kuvanhu kadzi nevanhurume. Matambudziko aripo ndeekuti nyika yedu vazhinji vanoonera vanhu kadzi pasi, havaoni vanhu kadzi kunge vakaenzana nevanhurume. Uye zvakare kana koitwa kugadzirirwa kwemavhoti, tinoona kuti dzimwe nzvimbo zhinji dzinenge dzine mhirizhonga, uye kuvhundutsira kunouya kunoita kuti madzimai azohla kupinda pazvinzvimbo izvi.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economist and African Democrat, Mozwari Linda Masarira, vanoti zvinosuwisa kuti rimwe gore rava kupetwa zvakare pasina chevanhukadzi munyika.
Tinoona zvakare mapoka mazhinji asiri kukoshesa mutemo iyoyo, tichitangira kubva kuhurumende yenyika ino. Paramende yacho haina kana kuenzanisa paparamende maMP echikadzi nemaMP echirume. Tichitarisa zvakare kumakanzuro edu, haana kuenzaniswa mukana pakati pemakanzuro echikadzi nemakanzuro echirume. Izvozvo zvinokwanisa kuitwa kana tichinge takawanda mukati menzvimbo inogadzirwa mitemo iyoyi.
Mumwe zvemudzimai ari mune zvematongerwo enyika uye vari kanzura muguta reHarare, vakapinda vakazvimiririra Mozwari Kudzai Kadzombe, vanoti kunyange pava nemakore akawanda bumbiro remitemo yenyika ravandudzwa, nyaya yekuenzaniswa kwemikana haisi kuzadzikiswa.
Tikaona manzvimbo dzikuru munyika, munoona kwakazara varume zvakanyanyisa. Modzika muchienda nangwe kumakambani, munoona futi kwakazara varume vanenge varimo, variwo maboard members, variwo top management. Tikaoendawo kwezve matongerwo enyika, munoonawo mapresident vari varume, munoonawo maminista vakawanda vari varume, mozoonawo vamwe vakadzi madeputy minister ndokwavanozokandwa. Izvi zvinenge zvisina kunaka.
Mozwari Kadzombe vanotiwo kushayikwa kwezvikwanisiro ndiko kumwe kunodzikisira madzimai pasi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvekuti utange kupinda mumatongerwo enyika zvinoda mari, zvinoda kuti uve nevaunenge uchizivawo vanenge vanewo simbawo pakuti vakubatsire kuti uite basa rako. Izvi zvinooneka madzimai akawanda vasina mukana iwowo, vakada kuenda kunotora zvikwereti kumabhanga. Munoonawo vemabhanga vachitotaura kuti tikudawo matitle deeds emba, tikudawo kuti mutipewo mabank statement anoratidza kuti mune mari dzamanga muchimbosenza dzama muchichengeta. Izvi mukazvitarisa munoona madzimai akawanda vasina.
Asi mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF, Vafarai Marapira, vanoti bato ravo riri kupa madzimai mikana yekutungamirira zvisinei nekuti muzvigaro zvitatu zvikuru munyika hamuna munhukadzi.
Parizvi musabato hungu hatina mudzimai mupresidiamu, asi kubato kwedu tina mai Muchinguri vanovaiwo National Chairway Party, asi vatasasiri muhurumende imomo. Ratasasiri kudai mamai Muchinguri ndivo Minister of Defence, rinova nhanho rehurumende rakakosha zvikuru. Izvi zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa inokoshesa madzimai nekuvapa zvigaro zvine uremu. Isu tine madzimai tiri kusimudza. Mukatarisa Blau yeprovince, Minister of State mudzimai. Mash Central, Minister of State mudzimai. Kuratidza kuti isu sebato reZANU-PF tiri kuramba tichisimudzira madzimai.
VaMarapira vati dambudziko guru rinodzosera madzimai shure munyaya dzezvematongerwo enyika kushoropodzwa nekutukwa pamasaisai.
Tinodzora madzimai shure, tinoona kutukwa, kutoropodzwa nekusaremekedzwa, nekusaona sekuti mudzimai haagoni kushandira chimwe chigaro kana kushuvira kuita chimwe chinhu. Akachikwanisa nekugona kwake nenjere dzake. Tinoda kuti tiite sekuti madzimai kuti asvike paasvika vanofanira kunge vaita zvinhu zvisina kutsarukana. Izvi zvinhu zvakaipa.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa, sezvo nhare mbozha yavo yanga isingapindi. Bumbiro remutemo yenyika kunyanya chikamu 56 rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana muzvigaro pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 50-50. Mamwe madzimai munyika anoti orasa tariro yekuti izvi zvichagoneka. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.